Musangano uyu wadaidzwa nesu veAmnesty International tichishanda nemamwe mapoka anokwana kuita 12 vanoshanda munharaunda yeSouthern Africa. Musangano uyu wanga uri wekutarisa kuti hurumende dzabatana muno muSouthern Africa, kusanganisa nemusangano uri kuitwa weAfrican Union muno muSouth Africa. Hurumende dzakabatana kudaro, pane here zvavangaita zvinoratidza kuti vari kugadzirisa nyaya yekurohwa kwevamwe vanogara muSouth Africa, uye tachishandisa mitemo iripo kubva kuCape kusvika kuCairo ingakwanisa kushandiswa nehurumende dzemuAfrica dzakabatana, tichinyanya kukurudzira kuti kana vachigadzirisa nyaya dzekufamba kwevanhu munharaunda yeAfrica vanenge vachitsvaga mabasa kana vanenge vachitiza nhamo nezvimwe zvavanenge vachitiza kunyika dzavakaberekerwa, pange pachishandiswa nzira dzinokurudzira kodzero dzevanhu.
Muri kuronga kutaura sei nevatungamiri venyika dzemuAfrica vari muSouth Africa? Muchatumira nhume here kana kuti muchanyora tsamba?
Tichatumira nhume, tichanyora tsamba, tichakurukura navo, takagarisana pasi navo, tichakurukura navo kuburikidza nezvekutaura kwatiri kuita izvozvi vanhu vese vemuAfrica, nekuti munoziva kuti vatungamiriri kuti vasumuke pachigaro vaite anything chavanoda kuti vaite, vanofanira kunge vatanga vanzwa vanhu vavo vachipopota nekutsutsumwa.